Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina Gunyana 5, 2024.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Marvelous Nhlanganya, huye ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mumwe murume anoshandira kanzuru yeByte Bridge akasungwa achinzi atuka muutungamiri wenyika paWhatsApp apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi.
China yovimbisa kupa vatungamiri venyika dzemuAfrica zvikwereti, asi African Union inoti inoda maindustry.
Nhasi tiri kuzeya ukama hweRussia neZimbabwe munyaya dzezveupfumi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumwe murume anoshanda mukanzuro yeByte Bridge kubazi rezvekuchengetedzwa kwezvinhu kana kuti security vaEzekiel Chiradza vane makore 35 ekuberekwa vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemusi wemuvhuro, nhasi vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti vakatenderedza vhidhiyo paWhatsApp mugungano rinonzi ZimPolitics vachishora mutungamiri wenyika. Asi sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kusunga vanhu kuti vataura zvavanofunga pamusoro pemutungamiri wenyika kutyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi kuti tizeye nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Izvi zviri kunzi zvakabva panyaya yekunzi vakarekoda vhidhiyo yavakatenderedza paWhatsApp gurupu rekuByte Bridge ikoko vachishora utungamiri hwavo Mnangagwa vachiti varikutadza kutonga nyika nekutonga ikonomi, kugadzira ikonomi. Uyezve pavhidhiyo iyo pari kunzi vakataura mashoko ekushora kuintrodhuswa kwemari itsva yeZimbabwe inonzi ZIG currency itsvai. Vari kunzi vaitiwa hapana zviripo haitombotiba seuyevazevainzi waitunhidza kana kuti kukudza vane kuzonchamisa vachiti chamisa ndicho chibaba chaicho chaicho.
Ari kusungwa pasi pemutemo upi?
Arupomerwa mhosva yekuchora kana kuti contravening muchirungu section 33 of the Criminal Law Codification Reform Act.
Tichitarisa kusungwa kwevanhu pasi pemutemo uyu munguva yava Mugabe nenguva yava Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kupidigura hurumende muna 2017, kwasungwa vanhu vakawanda zvakadii?
Ichi chimutemo chakashata, chimutemo chisina kunaka, chimutemo chino criminalize free speech, chimutemo chinorambidza kana chinotoda kurambidza kuti vana veZimbabwe wataure pachena about kutongwa kwavari kuitwa. Vane kodzero, zibumbiro reZimbabwe rinoprovide for free freedom of expression. Asi nechimutemo ichocho chesection 33 chinolimita, chinokanganisa free speech yevanhu. Unoona vanhu vakawanda zvamataura kuti nguva yaMnangagwa kubva pavakatora matomo nechisimba from 2017 up to now, which is a period of 7 years, kwatosunga vanhu vakuda kutosvika 200 from 2017 up to 2024 vari kupemerwa mhosva yekunzi makachoropodza vaMnangagwa.
Ko munguwa yava Mugabe?
Munguwa yava Mugabe, taona kuti makore angari 17 years, papa takatanga kumonita abuse ye section 33, 2010 kusvika 2017, that was 17 years. Panga paine vanhu more than 200, but panguva yava Mnangagwa, tirikuona kuti pa 7 years, pane vanhu vakutosvika 200. Saka nepesi iri kufamba nayo hurumende yaMnangagwa, kana kuti maauthorities panguva yekutonga kwaMnangagwa, tikasvika 2030 iri kutaurwai, tichaona maninji muZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Musangano weForum on China Africa Cooperation wapinda muzuva repiri nhasi mutungamiri wenyika yeChina Xi Jinping vachivimbisa kupa nyika dzemuAfrica mabhiriyoni akawanda emadhora mumakore anotevera. Vati vari kuda kuti ukama nenyika dzemuAfrica uiswe padano repamusoro-soro kana kuti strategic partnerships.
Vachitaura pamusangano uyu vakamirira vatungamiri venyika dzemuAfrica vanodarika makumi mashanu. Sachigaro weAfrican Union Commission vaMusa Faki Muhammad vati nyika dzemuAfrica hadzisi kungoda ushamwari hwekutumira zvicherwa kuChina, asi kuti vari kuda kuti China isimudzirewo maindustry emuAfrica. China ndiyo inotengeserana zvinhu zvakawanda neAfrica, asi zvinotengeswa neAfrica kuChina ndizvo zvishoma-shoma zvichienzaniswa nezviri kubva kuChina kwacho. Mukozeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano revemabhizimisi reAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina.
China inyika yakanga iine hurombo hwakakurisa. Mukuva nehurombo ihwohwo yakaita hwaro hwakasimba hwekusimudza nyika kuti isvike pairi nhasi iri mukati menyika dzinonge dzakasimukira pasi rose. Saka zvakakosha kuti vatungamiri veAfrica vange vachinda vachinorodzana pfungwa nevatungamiri venyika iyoyi inonzi China, kuti vaonewo kuti izvo vangaita sei hwaro hwekusimudzira nyika dzavo kuti dzibve muurombo dzisvikowo kunyika dzakasimukira. Zvakakosha kunge vachitaura neChina nokuti China haina kumbobvira yapinda muAfrica ikanoita zvekupamba zvakaitwa nenyika dzekumadokero.
Ko sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti ukama hweChina neAfrica hunge hwakati jekei pakutaurirana, pakudzidzisana, pakufundisana.
Izvi zviri kubatsira Afrika here kana kuti iyo Zimbabwe yacho? Pane zvinobatika here zvatiri kuona zviri kubva mukuchikidzana uko?
Vatungamiri veAfrica vanoenda kuChina. Kuenda ikoko kunofanira kunge kuine pundutso inokwanisa kubatsira nyika dzavo. Zvakafanana nemuno muZimbabwe. China yakauya muno, takavaka parliament. China yakauya muno, takaenda kunoita batira pamwe munyaya dzekurima. China yakauya muno, tiri kuita zvezvicherwa munyaya dzeiron and steel, munyaya dzemadiamonds, munyaya dzegoridhe. China yakauya muno, tiri kutaura nawo pakunyaya dzekunge tichiwana michina yekuti tishandise mumakambani anogadzira zvinhu zvatinoshandisa muno muZimbabwe. Kunewo zvakati wandei zvinenge zvinokuhunudza vanhu vemuno muZimbabwe.
Ende zvipi zvavari kuti zvinoodza vanhu moyo?
Zvakafanana nekuti izvo kana China yatanga kuita zvezvicherwa, vanongoita zvezvicherwa zvavasingazonyatsotarisa kuti izvo mangwana nharaunda dzedu dzinosara dzakamira zvakadini. Uyezve vanhu vanenge vasinganyatsokwanisi kuseenza nevanhu vemuno muZimbabwe, nokuti vanhu vemuZimbabwe vakajaira kuseenza nevanhu vanobva kumadokero. Maseenzero avo vanhu vane kodzero dzevashandi. Saka izvozvo zvinoita kunge zvinotipesanei nemashandiro anoita hama dzedu dzemaChina.
Sachigaro wesangano reAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vari parunare muHarare.
Nasi tiri kuzeya hukama weRussia neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Pane gakava kuti ushamwari uyu huri kubatsira nyika here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Kune makambani makuru ekuRussia anosanganisira yeAurosa inoita zvezvicherwa, kuchitiwo yeV Holdings, pamwe chete nemamwe ari mumabhizimusi ekurima, zveutano neezvombo zvehondo ari kuda kusima mari muZimbabwe. Mumiriri weRussia muZimbabwe, vaNikolai Krasunikov, vanoti nyika yavo inoda kuramba ichisimbaradza ukama hwayo neZimbabwe, ichivaka kubva mumazuva ayo Zimbabwe payairwa hondo yechimurenga, ichiwana rubatsiro kubva kuRussia.
Russia's government and Russia's business are sincerely interested.
Russia icharamba ichiparutsigiro kuZimbabwe, kwete munyaya dzekurima chete, asi mune mamwe mapandiko eupfumi. Tinovimba kuti ushamwari hwedu hwemakore akawanda ucharamba uchienderera mberi. Tinosimbiswa nekuti nyika dzedu dziri mbiri, dziri pazvirango zvenyika dzekumadokero.
Asi vayangason matete vekusangana reproject vote 263 vanoti havaoni Zimbabwe ichiwana chouviri chakanyanya kubva mukudyidzana neRussia.
Russia inyika iri kutotambudzikawo nyaya dzezveupfumi hwenyika. Inyika yakatorwa nemasanctions neeconomic collapse. So hapana chainokwanisa kuita kuti inge ichibatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Asi vanoongorora zvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti kusimuka kweRussia ichipinda munyika dzemuAfrica kuchabatsira Zimbabwe.
Nyika dzemuAfrica sana Zimbabwe dzinenge dzakukohwa pakuruwo kubva kuRussia. America inenge yakutya kuti ikaomesa tsinga Africa inoguma yangoti kana zvakadaro katingotsigirana neRussia.
Mashoko avangwenya aya anotsigirwa nemunyori mubazi rezvekuburitsa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanoti hurumende yeZimbabwe inoda kushanda nenyika dzose dzakasununguka.
We accept all capital which is in the national interest.
Zimbabwe haisarudzi nyika dzekushanda nadzo, asi dzose dzine muono wakafanana nayo. Saka mari yekusima mabhizimusi chero ikabva kunyika ipi, kungave kuBotswana, kuRussia, kuAmerica kana kuChina, isu tinoitambira.
Pane runyere kupe rwekuti nyika yeAmerica iri kudududza pamusoro pekuwedzera kuri kuita mabhizimusi enyika yeRussia muno. Asi mumiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanozviramba izvi.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Isu hatirambidzi nyika yeZimbabwe kudyidzana nenyika ipi zvayo, kusanganisira yeRussia. Chatinotsoropodza kubatsiridza kana kukuchidzira umbindendoga weRussia muhondo yairi nenyika dzakafanana neUkraine. Kana tikaona sekuti pane ukama hwekupeshedzera Russia, ndipo patinozopesana nenyika dzinenge dzichiitsigira.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande, vanoti Zimbabwe inofanira kungwarira Russia pakudyidzana nayo.
Nyika dzemuAfrica dzinofanira kungwarira kunyange Zimbabwe kuti isatore umwe mudzvanyiriri, ichitsira mudzvanyiriri anga aripo. Ukama hwedu nenyika dziri kunze dzinofanira kuitwa nekuenza, kwete kuti umwe ada kuuya kuzotsiva aivepo, asi huri ukama hunenge hweneka hudzvanyiriri.
Mukuedza kusimbaradza ukama, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashanyira mumwe wavo, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin, gore rino. Uko vakakurukura pamusoro pekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Uwandu hwemabhizimusi ekuRussia ari muZimbabwe hauzivikanwi zviri pamutemo, asi zvinofungidzirwa kuti akawanda acho haana kunyoreswa kuchikamu chinonyoresa mabhizimusi cheDeeds Office, nekuti anenge achiita mabasa anogona kunge achipesana nezvido zveveruzhinji. Muna 2022, Zimbabwe yakatengesera Russia zvinhu zvinodarika miriyoni imwe chete, kana kuti 1.52 million United States dollars, kunyanya fodya, mafotereza, miti nekugadzira zvekufefetedza zvinonhuwirira kana kuti perfume plan nezvimwe. Muna 2017, Russia yakatengesera Zimbabwe zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu, kana kuti 23.4 million United States dollars, zvinosanganisira ndege, zvikopokopo, gorosi nezvimwe. Gore rapera Zimbabwe yakatengawo zvikopokopo kuRussia zvainoti iri kuda kushandisa senhakura varwere kana kuti ambulances. Zimbabwe iri kutengawo mafuta ekufambisa dzimotokari nekubikisa kubva kuRussia ayo yaimbotenga kuUkraine. Asi nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neRussia yakanganisikawo zvikuru apo chibvumirano chemari inosvika mabhiriyoni matatu, kana kuti 3 billion United States dollars, pakambani yeV Holding yekuRussia nekuvimba mining house chekuchera platinum kuGreat Dyke chakatadza kubudirira. Kambani yeV Holding yakabudisa mashoko echiti zvainge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization amendment bill rave kukomiti inoona nezvemutemo kana kuti parliamentary legal committee mushure mekunge paramende yaramba kutambira zvose zvainge zvakurudzirwa kuti zvivandudzwe nevemapato anopikisa. Zvakavandudzwa ndezvinhu zvakaunzwa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Taedza kuti tibate vaziyambi kuti tinzwe divi ravo pane zviri kutaurwa nemamasangano akazvimirira oga zvekuti mutemo uyu unovadzvinyirira. Asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vaziyambi vakaudza havo dare reparamende nemusi wechipiri kuti masangano akazvimirira oga asingapindire munyaya dzezvematongerwo enyika haana chekutya pamutemo uyu. United Nations yakambokurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri iri vachiti rinotsikirira masangano akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaNigel Nyamutumbu vanoshanda nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe uye vachitaurirawo masangano akawanda akazvimirira munyika.
Hurumende zvairi kuda iri kuda kuti mapoka ese ari kunze kwehurumende anoshanda mungava mune zveutano, mungava mune zvekodzero dzavanhu nezvakadaro, kuti vose vabatwe nebombero remutemo rimwe chete. Asiwo kune mumwe muono kuti zvikadaro hazvizoenda maringe nebombero remutemo nekuda kwekuti vanhu vanofanira kusununguka kubatana kuita mabasa akasiyana siyana nokuti izvo zvinoprovhaidwa neconstitution yedu.
Asika ivo vaziyambi vari kuti ivo mutemo uyu hauna kuipa, ungangova wakaipa kune vanhu vanoda kushandisa mari kuita zvematongerwo enyika, kwete zvavanenge vanyorisa kuti varoda kuita.
Kwagara kutori nemutemo uripo nechikare wepolitical parties finance act, wagara utoripo uri maringe nekuti kana vanhu vanoita zvematongerwo enyika mari dzavo vanodzwana sei, uye kana vachinge vakanganisa vanonhakurudzwa sei. Saka hapana chikonzero chakajeka chingaite kuti misangano yese inzwi yave pasi pemutemo.
Mubvunzo wekupedzisira, imiwo semasangano akazvimirira oga muri kumbotaurawo here nehurumende muchipawo pfungwa dzenyu kana kuti makungomirira zviri kubva kuparamende?
Ivo minista vaziyambi ziyambi akatove nemusangano navo, minister of finance akave nemusangano navo nokuda kwekuti mutemo uyu unokabva marecommendations eboka repasi rose rinoona nezvekufambiswa kwemari refast tax force rinova iro rakauya rikatava hapoongorerai. Saka nazvino tichiri kungoedza kusangana nekupenengura yai tichida pamwe tichadzokera kuti titsvage musangano nemukuru wenyika.
VaNigel Nyamutumbu vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe uye vanotaurawo vakamirira masangano akazvimirira oga akawanda munyika. Vanga vari parunare muHarare.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vehurumende yeDRC vanoti vakwanisa kuwana nhomba dzinosvika zviuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99,000 dzekurapa chirwere cheMpox kubva kuEuropean Union nesangano reWorld Health Organization. Chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya munyika dzemuAfrica zvikuru muDRC.
Kuraswa kwemhosva yanga ichipomerwa vari kutungamira chimwe chikwata cheTriple C vaJameson Timber nevamwe vavo pamwe nekupiwa mikana wekubvisa mari yechibatiso kwevarwiri vekodzore vatatu vanoti vaRobson Chere, vaMichael Gwenzi naMuzvare naMatai Kwekweza nematare edzimhosva nezuro kunonzi nevamwe kunoratidza kuti vanhu ava vakasungwa zvine chekuita nemusangano weSADC wakaitwa munyika mwedzi wapera. Asi vamwe vanoti munhu anotongwa nemhosva dzake. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanorwira kodzero dzevanhu vakazvimirira vaGodfrey Kuraone pamwe nevanogorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vaKuraone kuti vanoona sei danho rematare edzimhosva iri.
Uchekutanga mukoma Jonga, kumbiro remutemo weZimbabwe rinopa ana ani zvake kodzero kana kuti mvumo yekusangana nemunhu waanoda paanodira, iye atinoti the freedom of association, zviri pasection 58 of the constitution yeZimbabwe. So vanhu ava havaimbofanira kusungwa kubvira pakutanga mukoma Jonga, because vaiita zvinhu zvavamotenderwa kuita neconstitution. So these people were supposed to be just freed because hapana mhosva yakapara. Whether nyaya yekuti vanga public place here or private place, whether vakaungana here kana kuti havana kuungana, kwanzi vakaungana vachiva kudemonstrata here kana kuti havana kutikurwa kudemonstrata, because section 59 mukoma Jonga kumbe remutemo zvakare rinopa vanhu mukana kana kuti yaiti freedom to demonstrate and petition the government or whoever. So ikodzero yevanhu vemazimbabwenzi iyoyo, wega wega mwana weZimbabwe ane kodzero iyoyo.
Dr. Mavaza, munoti nedanho ratorwa nedare iro uyewo zvataurwa navaKuraone?
Danho ratorwa nedare idanho rinopururudzirwa zvikuru, nekuti dare raratidza kuti harina bato rarakamirira vanongoshanda zvepamutemo. Asi kuti titi vanhu ava vaifanirwa kunge vasasungwa, aiwa kutadza kutaura, nekuti chokwadi ndechekuti mapurisa paanokusunga haarevi kuti une mhosva, vanoita kuti vari kufungidzira kuti une mhosva. Saka unosungwa nefungidziro yekuti pangangove pane mhosva. Anozogona kutaura kuti mhosva iripo kana kuti hapana idare. Saka mapurisa basa ravo ndere kungoona, kana vangofungira kuti pane mhaka yaparwa vanokusunga, iye inonzi pachirungu reasonable suspicion. Asi kana vachinge vazoona kuti hapana mhaka, mapurisa haana simba rekukuburitsa kana vanga vakachengetwa mujere, anokuburitsa idare. Kana vachinge vaona kuti takambobatirwei tisingafaniri kubatwa, vanobvumirwa kuenda kumatare ezimhosva vachisungisa hurumende nemapurisa kuti makatibatira mahara tiripei mazuva atakagara takachengetedzwa muusungwa. Izvi zvinobvumirwa, nyika ine zvibvumirwa izvozvo.
VaKuraone, munoti
regai ndiudze Dr. Mavaza kuti megacity haasi anosunga munhu. Megacity haasi anopa munhu mhosva. Munhu anopiwa mhosva nemapurisa, ende mapurisa anounza munhu kudare nemhosva yavamubatira. So inini ndida kuunderstanda kuti mapurisa emuZimbabwe anogona kuverenga. Mapurisa emuZimbabwe anoziva zvinova bumbiro remutemo. Mapurisa emuZimbabwe anoziva kuti bumbiro remutemo rinopa munhu inonzi freedom of assembly. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu inonzi freedom of expression. Bumbiro remutemo emuZimbabwe rinopa munhu freedom of conscience. Izvozvo vanozviziva Dr. Mavaza. So vasati vasunga munhu vanenge vachitoziva kuti chakonza kuti munhu apare mhosva iyaya kuti aiita zviri against the constitution. Saindiri kuti nemaziviro anoita constitution, mapurisa emuZimbabwe haafaniri kunge achisungira munhu kuti maunganiro echii, because vanozviziva kuti zviri mubumbiro remutemo yeZimbabwe. Ndopanyaya yangu mukoma Jonga.
Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Mapurisa akakusunga anobvumirwa nemutemo kukusunga nekuda kwefungidziro. Ndosaka zvichinzi munhu kana achinge asungwa muZimbabwe haana mhosva kusvikira dare rati ane mhosva. Chepiri, kana mupurisa akusunga, mupurisa haamhanyi newe kudare, anoenda newe kuna mutsvuchisi kuti mutsvuchisi atarise mutemo. Kana mutsvuchisi akaona kuti mutemo unenge watyorwa zveshuwa, ndopaanokutora okuendesa kudare. Mapurisa akaita basa ravo, mutsvuchisi akaita basa rake, ende dare raita basa raro. Saka tinoda kungotenda kuti tinotedzera mutemo nemazvo, uyezve kana mupurisa achinge akusunga haana kodzero yekuratidza kuti une mhosva, asi ane kodzero yekuratidza kuti ari kufungidzira kuti une mhosva. Ndosaka musungwa pachirungu anonzi suspect.
VaKuraone, pane vamwe vane pfungwa yekuti izvi zvese zvakaitwa kuti vanhu vanyaradzwe munguva yeSADC, munoti
That is very clear, Mkoma Jonga. It's very clear and open for everyone to see. Issue, like I said before, Mkoma Jonga, yanga ere kufundusira ana eZimbabwe kuti varege kuzovadzira panguva yatadiki.
Dr. Mavaza tipete lichirongwa.
Aiwa vanhu vanongotaura hawo ndomaonera hawo tinongova regenerera. Chongwa chinhu chekuti kunyange pakaita musangano wesadiki kana musangano wechogamu kana musangano wei hazvirevi kuti mhosva haichaparwa. Ukapara mhosva nekuti pane musangano unosungwa hauregererwe nekuti vaita musangano. Uyezve matauriro akaita vamutsvangwa ekuti ngaachiregedzwa hawo. Vamutsvangwa vaitonzwa kuti tiri kuti vanhu vagarisa vadai matare akasika.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora kodzero dzevanhu vaGodfrey Kuraone vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Kamala Harris avo vari kumirira Democratic Party nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari kumirira bato reRepublican Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro munzvimbo zhinji munyika. VaTrump nhasi vanga vari kuNew York vachitaura zvavachaita kugadzirisa upfumi. Amai Harris vakataurawo zvavachaita nezuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha.
Eva Donald Trump na amai Kamala Harris vane pfungwa dzakasiyana chaizvo panyaya dzoupfumi hweAmerica chinova chinhu chikuru chaizvo patsarudzo dzatakatarisana nadzo muno maAmerica panotanga November apa.
Tombotanga naamai Kamala Harris, the Democratic Party, muri kuona vachibata nyaya iyi yeupfumi sei apo vari kutsvaga rutsigiro rwavo munzvimbo dzakasiyana-siyana imo muno muAmerica?
Amai Kamala Harris vari kukambena vachiti ivo pavachatonga kunge vari presidendi vachange vachitarisa kuona kuti marendi mahousing cost angava marendi kana kutenga dzimba kuti vangazvidzakisa nenzira ipi zvekare vagoita matex cuts kudzasa mitero kuvanhu vapasa ava mamiddle class vari kunetsekavo zvekare vanenge vari kukambena vachitivo mari dzamatipi dziya dzinopiwa vanhu vangangoshanda kumahotera vanoshanda kumarestaurant dzichange dzisingaiswi mutero sezvinofungidzirwa kuti vaTrump vanenge vachida kuisa mutero pamari dzamatipi zvekare vari kuti ivo mutengo wepeturo uchange uchidzaka.
Tombotarisawo vaDonald Trump veRepublican Party, muri kuona vachibatawo sei nyaya iyi yeupfumi hwenyika apo vari kutsvaga rutsigiro?
Trump nomutevedzeri wavo vaJD Vance vanenge vanozikamwirwa sokuziva kwedu kuti ishangwiti mabhilioneya mamirioneya vanonzi ivo havanatsikunzwisisa nhamo dzavarombo saka vanenge vanobvumavo kuti ivo aiwa kuti upfumi hwenyika kusumuke vanofanira kunge vachidzasa mitero kuvapfumi vana mabhizimusi kuti kana vakadzasira mutero vapfumi vana mabhizimusi vachazenge va kugadzira mabasa nemari yavanenge vakuwana. Zvipa izvo zvinokwikwidzwa namai Kamala Harris vachiti aiwa hufunokura chete kana vanhuwo zvavo vachinge vapiwawo mari yakawanda ingava kumihoro yavo kana kuti ingava kuvadzasira mitero. Ndo musiyano iri pakati pavaviri vava.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University vanga vari parunaro muOhio muno muAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nekushomeka kwemvura zvinonzi zvinokanganisa madzimai nevanasikana kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Mumwe murume anoshandira kanzuru yeBidebridge osungwa achinzi akatuka mutungamiri wenyika paWhatsApp.
Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma.
Uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlayana abaphikisayo.
Hlangana lokhu kwe-Union of Podcasters uza ncedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo weVoice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso ye-fertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa eBidebridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso ibail yamadola asemelika lekhulu $100. Umsolwa uEzekiel Chiradza ungunogada osebenzela umansipala weBidebridge njalo ubemela ngamagqethwa enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uManji uThakudzwa kwaZemba, umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo ngohulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho weCriminal Law Codification and Reform Act, ividiyo ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hathi ukumhlambaza. Amapholisa athi kuvidiyo le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezesa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwe kuzwekazi leAfrika leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation. Wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli lolizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulomhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumente olubona ngokwethulwa kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
ubututa bethu busekuthini nxa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi kodwa thina singelalutho esilutholayo bona bahlakaniphile thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani ke nika umzekeliso ukuthi nxa singasayina isivumelwano neSingapore iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium lati kumele futhi sithi kiSingapore thina welela Singapore nxa lithenga ilithium thina silenyama yenkomo lapha thengani beef yethu sibe le market lati enkomo zethu bese siphenduka lapha silime futhi inkinga yakho na ukuthi isivumelwano zakhona zingaze zisayinwe abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela umsakazi ungabiza umhlangano ukukhuluma kobulawayo lapho uthela asibeni sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawayo njengabantu beZimbabwe ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibenefite akula mpu ocabanga khonoko esifunayo ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonast labo lupane aqalise ukufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumende akaza sign agcwalisa library isivumelwano lezi nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza engithi mina I training for servitude sifundele ukuba ngo accountant si account imali zikabana ama company akhona engasekho unless we begin sisilahlele ingubo yobugqili esenqondweni yethu ama agreement lawa soza sincede lutho
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga owe Studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Africa langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphethelweni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Africa. Intethela izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Eminye imisakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Almaitya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Africa kodwa zisakaza e-Africa zizenelisa ukwabelana inhlelo esiphathelene lezwekazi le-Africa leminye imisakazo engamalunga awe-AUB. Wakade emele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangele ngeze-Afrika umnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Afrika ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUB ivula amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke uyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Africa.
Umnumzana Abdul Say okade emele umsakazo weGambia Radio and Television Service ekhuluma le-Studio 7 ongcome inyathela elithethwe ngumsakazo we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usinanzelele umsebenzi we-AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizinisi kuzwekazi le-Afrika.
Unkosikazi Chelbi Karima ongumqondisi ubona ngokwabelana kwenhlelo esiphatheni le-Afrika phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika.
It's important because to grow all
umhlangano lo uqhakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe Africa njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kweAfrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono yechiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi beAfrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
That is really encouraging because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they can.
Kuyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthu kuyise ezokusakaza kuzwekazi leAfrika.
Umnumzana Njabulo Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, uthi kutshengisa inqubela phambili ukuthi AUP ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi leAfrika.
Ukuhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo, hayikhona ukuthi sibe sibona umqondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations, kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso yokuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Afrika njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso inengi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinanakazana ezihlasela izilimo, umthambiso womvundla. Asizweni okunengi ngalolu daba kunithathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Umlimi omkhulu obulawa umnumzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imvundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imvundiso leyenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Iyasiyo fertilizer le-manufacture ema-factory. Esizondayo kakhulu ngenxa ukuthi iletha imkhuhlane. Bonke cancer laba worldwide kucabangela ukuthi kuvela ema-fertilizing asetshenziswayo. Lokhu organic natural ngoba umvundla sinika utshani lamanzi kuphela, lama-pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhunguzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema kuyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke seyokholektha ngemva ngale bese sifaka kumacontainer. Uyawudawuluta lamanzi ngeratio of 1:5. Sithengisela abanye laba abalima asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenza. It's far cheaper as well than i-fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla imvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma-vegetables ethu, ezihlahleni zethu, nakuma-fruits ethu wonke. Irabiturin le yenza ama-vegetables ethu abe nomehluko lalawa amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane ulomkhulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama le siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sani smell, sibe sesiyayiwosa siyipheke nje ngendlela ezihlukene ehlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and yiyo hambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnando kwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla nyuxabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnando kwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile isikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla ukwenzela ulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimele Studio 7, igama lami uyezwa Jesus Banda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa lichumilane 14 izolo dubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalach High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu kalizange lulandelwe okusukela ngaleso sikhathi. URebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda owancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kasekho. URebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithandwa sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babe bangomhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, ubudlelwano phakathi kweleMelika leUkraine bulakho ukuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Ngalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kweleRussia leUkraine. Ababili laba bakhangelelwe ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekiswa ezizalwane zeleMelika ziguqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisane ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto aziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumela buya asitshele ukuthi laye ume ngapi.
Impi ese-Ukraine kanye lase-Russia ukuthi umnumzana Trump nxa enganqoba ukhangelele ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichutsheka khona ngale e-Russia le-Ukraine. Ngantwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhayelela ukuthi engaphatha njani udaba lwe foreign policy lolo.
Unkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni ijinja too much but ungantwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America layo sizabona ukuthi izaba le-conference yona leyo in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment eyenzwe yona ngama-China kathesi I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eya-Amerika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho sibona wonke amacele elama-policies awo abuya lawo kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris esithi unkosikazi Harris ukuqinisa kulanto entsha angayiletha kweze notho. Ngombono wakho izizalwane zeMelika ungubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lweze notho?
Kundaba zenotho mbona mina uNomzana Trump bemsekela, ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombile zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi uNkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Muringayo ulandela ezombusazwe elapha kwele Melika. Njengokwethembisa kwethu, sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeitbridge uEzekiel Chiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsolwa ukhululwe ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa uMnangagwa kusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiradza wachothoza uMnangagwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Swithin Chiradza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owezanu-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe lizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke, okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akuthiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi, akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela Nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagameli ilizwe lekhezimbabwe umuntu engayephula umthetho uyasiya emakhothi laleyo besebeqala bona bethi aluka kuthiwa izinto lezi izanu-P F but izanu asiyomakhothi, izanu-P F asiyomakhothi, izanu-P F yelo uhulumende, but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebotshiwe engela cala Nkomo amakhothi afike lahleka phambi, lanxa umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engela cala efuna ukuthi engela cala konke lokwana yinto ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthi hhayi kanisehlulekile kanisebulelile kodwa lokhona siyonhlamba leyani inhlamba yokuphephisa.
Nanso baba Chiradza,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma, ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngase ngifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down yi-Supreme Court, kaseyiyo mthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature yesikhiwa, ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazwe singathi ama-cartoons alawo ozimdeli yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi uMnangagwa usephambanisa umkhonomi, kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani, kasiwe yini yena lowo Mnangagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kaMnangagwa. UMnangagwa vele injongo yakhe yayingasiyo ukutshintsha umbusazwe kodwa ukuthi abe nguye umgabi.
Ngiphenduke kuwe baba Gawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo weBeitbridge uthi uMnangagwa usebulele umnotho, ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile?
Akukho lana ukuthi amazi kamshola angilawo unkomo ukuthi ngize sengithi uthile isibindi ngoba ukuthethisa inkomo ikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe kodwa ukuhlola ukuthi kumbe izinto zihambi kuhle lani asiko asonto obuphisayo akuwakayo umuntu akabuthi bekhonokho ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposite bayabesithi kulo hulumende yami khona ubani loku ayenzi kuhle kuyani loku bethile abantu khonokho akusekuqala lenana indlela ayabezama ukuthi labo bakhombise ngaye abantu bethengisa ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukudlula lokhu kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo ayisiyonhlamba leyana nxa kunjalo kodwa nginamazwi akhe ulowo mhlola angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomumo omunye othile hhayi umbono wakhe laye lowo ngendlela abona ngayo ukuthethisa ikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala kuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe kuyakubotshelwa khonoku kugwetshele khonoku ukuthi kuthethise umongameli ngingazini umhlola ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi kumbe kuneyhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenze abotshe kumbe ngake kukhona okunyaka ukukhulumileyo sibe mbuza ngazo ingoma zaenez wagcine sekuthukile sekuthethisile asikwazi
ngamafitshane baba Chirodza akuyigqibe
na ngingaphambanisi ngibona ngani ngamalanga umgabe esezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukile njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumende ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesole umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso se-Rhodesia ngoba phela i-Rhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amacandayo e-Kenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi se-Rhodesia yibo labo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela ye-Rhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane mbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Sweden Chirodza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Belief Gawule owezanu PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthokazi omhle, mthokazi omhle, livuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Ye ayikubuhlungu kulaba abe-CCC abantu ababotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani kukhulunywa izinto eziningi kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala kunguwe wena isizalwane saseZimbabwe uzwa njani noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje abantu bezanupf mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe sibonisane ukuthi sonke siyizalwane zelizwe eliyi-1.
Thokazi omuhle ngabe njani njani basakazi bami kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s abona manje sikuwo-2024 hhayi kuma-80s ukuthiwa upresident akasolo ungasoli upresident sokulicala hhayi khona ye lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s president umuntu kumele asolwe umuntu ma ungamsoli vele angeke aze ayenze into e-right That's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela leya ama-80s ngoba manje kufuneka iyouth manje umnakagwa izinga esikulo manje akafithi akafithi shemo indlela aphatha ngakhona ilezwe hayi akafithi kukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe haye umqondo wakhe uphansi kakhulu phansi kakhulu awukho phezulu if ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo but istandard akuso manje siphezulu kunaye so kumele naye azibone as esathatha ukuthi usolo kakhe licala no.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyaneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.